Vamawarira vakatanga chirongwa chehashtag this flag vakabuda munyika mushure mekumbosungwa vachinzi vaida kupandukira hurumende vakamboenda kusouth africa. Vamawarire vanoti nzendo dzekusouth africa neamerica dzakagara dzarongwa vasati vabuda munyika. Vamawarire vanga vari muatlanta georgia uye vanenge vari pamuzinda wevoice of america mangwana muwashington dc.
Thank you, ndinoda kukutendai for the support that you keep giving Zimbabwe. She needs your support now more than ever before. Haistombori nguva yekuregedza. This is not the time for you and I not to give the support to Zimbabwe that she needs. Nekuti inini newe, you and me are the ones who are responsible. Tisu tine basa rekuti tigadzire nyika yedu. I'm traveling in the United States. Ndiri ku Atlanta, Georgia. I'm in Atlanta, Georgia at the moment. Met Zimbabweans nezuro. And the day before, takasanga nema Zimbabweans nezuro. Nemarimwe zuro. Takata. Sanga tikataura nyaya tichigadzi toita sei kuti nyika yedu igadzirwe nekuti umwe neumwe ari kunzwa kubayiwa mumwoyo make. Every person feels in their heart that we've got to fix this, so we are committed. This flag, guys, hakuzi kufa, kutokura. Wherever we are going, we're setting up structures, we're setting up teams that are coordinating, coming up with ideas kuti toita sei kuti tiise pressure. What do we do to put pressure on this government to listen, to attend to its people?
Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vava kugara vachishorawo vamawarire vachiti vari kuda kukanganisa magariro evanhu munyika. Ko kumbobuda kwavamawarire munyika kunorevei? Vaimbo vakanzura muHarare vaWorship Dumba vari kushora kumbobuda munyika kwapastor Ivan Mawarire.
Mawarire ari message yainayo, imeseji jai yakanakisisa zvachose. But zvaazvisarudzira kuti abude munyika muno oita fight and building structures outside. Handifungi kuti zvine njere yakakwana. Zvaakupangidza kuno vamwe kunge munhu akanga angogarawo zvake aine zvaaitotsvaga kuti aone the best way yekuti angowana visa freely yekubuda muno munyika. Because a true fighter, murwi chai chai wevanhu, wekodzero dzevanhu, anorwa nevanhu.
Mumwe mugari wemuHarare vaWisdom Mugagari vanotiwo vamawarire vakakanganisa nekukurumidza kubuda munyika.
Mawarire, ndinovimba kuti kampeni yavanga vatanga yanga yakanaka zvakanyanya, nekuti vanga vachitaura zvavo nenyaya yekuti hurumende inge ichitonga vanhu zvakanaka. Asi dambudziko raraita nderekuti vaitaura vachiti hatichatyi, tinoramba tichingorwisa zvakadaro. Vanenge vakazo saizvozvo, nekuti tinoona vachiinda kuSouth Africa kezvino vamwe vari kuti vari kuAmerica vakazokoshesa safety yavo kupfuura vamwe vavakasiya. Kuna vanhu vakawanda vaifollowa, vaivateverera, vanova vari kushava kuti votangira papi. Kana vari zviro kwazvo vasiri kushandiswa namumwe munhu, ngavadzoke kumba, toitambatira pamwe, toendera mberi nekupusha kuti tive neugaro hwakanaka, tichitaurira vamugabe nevakutonga namakurukota avo kuti aiwa zvakwana, ngavachizorora.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vadzikamaibere vanoti havaone chakaipa pane zvakaitwa navamawarire, vachiti vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vaitaidzamara vakatsakatika mushure mekutora nzira yofambwa navamawarire.
Nekuda kwenyaya yekuti iyo munyika ino tinoziva kuti kazhinji vanhu vanotaura mafungiro anopokana nehurumende vanhu ivavo vanosangana netsaona dzakasiyana-siyana, chipasemuenzaniso kutsakatika kwakaita vaitaidzamara. So ini semurwiri wechisununguko ndinoona sekuti munhu wese, ende ndinokurudzira kuti munhu wese anorwira kodzero dzevanhu, kana anorwira kuti vanhu vange vachiwana rusununguko, kana kuti vange vachiremekedzwa kodzero dzavo, munhu wese anenge aine kodzero uye zvekare anotarisirwa kuti pamusoro pazvose aise ruremekedzo rweupenyu pamusoro pazvose, yatinoti human life, zvekare nehuman dignity. Munhu anotosungirwa kuti ange achizvichengetedza nekuda kwekuti mhuri yake inotarisira kubva kwaari. Zvekare tinotarisira, yakapfuura nguva yekuti tinge tichitarisira magamba vakavigwa kuiroseka. Tinotarisira magamba vapenyu vanoramba vachitibatsira kurwira rusununguko.
Nyaya yekuti vamawarire vogara munyika here kana kugara muupoteri iri kukonzera kusawirirana munyika. Nyaya yavamawarire iyi iri kutsviriridza pamadande mudande akaita seFacebook neWhatsApp. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.